Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 28/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vafa mune umwe zvemugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumaZoe. Mutumbi wegamba renyika vadhumiso dhavengwa wakasvika munyika nezuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vapfumbamwe vafa kusvika pari zvino mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi weJambo Mine kumaZoe nemusi weSvondo. Mugodhi uyu pari zvino wakambomira kushandiswa nekambani yeMetalon Corporation. Mitumbi yevakashaya iri kuendeswa kumochari yokuconcession. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati vashandi vayo vari kuchengetedza mugodhi uyu uye kubva zvawambovharwa muna Gunyana gore rapera hapana akambokuvara, ichitizve vanhu vakafa vainge vapinda mumugodhi uyu zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vari kuramba vachifa vachikorokoza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru esangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu.
Blame inoenda kuhurumende nekuti zvinhu zviri kuramba zvichingoitika. Vari kuramba vachifa. After we got incident in Midlands, more than 30 vanhu vakafa vapindirwa nemvura mugodhi that was disused. Chekutanga, kana maini ichinge yanzi haichashandi, kana kuri kuti risosi yacho yapera hapachina mineral, anofanira kutorwa matanho ekugadzirisa nzvimbo iyoyo yanga ichicherwa kuti igone kuchishandiswa kuita mamwe mabasa akaita sekurima nezvimwe zvakangodaro, yatingati land rehabilitation. Kana kuri kuti mugodhi uyo wokuti wambomira kushandwa kana kuti uri inonzi iri under maintenance kana kuti care, uchada kuzovhurwa pamberi apo, panofanira kuva nesecurity inochengetedza nzvimbo iyoyo nekuti migodhi iyi yakadzika zvakanyanya. Saka panofanira kuva neprotection yekuti vanhu havakwanisi kupinda pasi ipapo, because makorokoza kana vachipinda pasi ipapo vasina malicense, zvinhu zvavanenge vachiita ihit and run, vanenge vachida kuti vakurumidze kuwana zvavanowana ipapo nekurumidza kubuda votiza. Saka pamwe pacho vanokwanisa even kurova makillers anenge akabata the roof yemine yemashaft iwawo, vozonzwa vawirwa nerikini because havana kutrainwa kushanda underground maartisanal miners. Saka hurumende iri kuregedza mamaini iwawo ari kuitwa abandon yongosiya zvakadaro. Ndosaka tichatowana more maproblems akadaro nekuti mamaini akawanda ari kuvhara. A few weeks ago pane umwe akadonha muRedding Mine nekuti Redding Mine yakangoerekana yangoti vashandi tiendei kumba tisina mari, bati vanhu vanenge vachida kurarama. Saka munhu akada kuedza kupinda mumaini imomo kwaakutsvedza, kwaakudzika pasi, kwakusvika bhangorwera pasina kubasa. Saka idambudziko rehurumende riri kutadza kuita make sure kuti mamaini anovharwa uye anenge ari under maintenance anenge akachengetedzwa nestate security.
Asi chii chiri kupawo kuti vanhu vaendese upenyu hwavo panjodzi yakakura kudai vamaguhu vachienda korokoza kana kuti kuchera zviwanikwa munzvimbo dzisina kukodzera.
Dambudziko riripo Blessing nderekuti Zimbabwe yaexperience yatingati deindustrialization kubva kuna muna 2000 kusvika kuzvinoizvi. Maindustry ari kuvhara. Kozoto kune vanoda kuita zvekurima kwacho mvura haisi kunaya zvakanaka. Saka maminerals ndiyo area yasara yekuti vanhu vanokwanisa kuwana income on a regular basis. Saka tingati the national pledge riri kushinga tarisa zviri kuitika even kunyaya dzecurrency mari iri kushayiwa value. Asi maminerals ndo anokwanisa kuti munhu akawana gold anogona kuritengesa in US dollars. Zvimwe zvese muri kuziva kuti kunyange nefodya chaivo chaivo vanhu vakarima asi vakanopiwa maRTGs havana kwanisa kupiwa inforex. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti vanhu variske upenyu hwavo kuti vaedze kuwanawo chinga vararamisa. Saka munoona kuti hurumende ikagadzirisa economy akatanga kuvhurwa makambani akavharwa vanhu votanga kupinda mabasa. Namba yemakorokoza inoderera nekuti mukazvitarisa namba yemakorokoza muZimbabwe yakatanga kusimuka kubva kuna 1990 pakadzikwa ISAP yakatanga kuti vanhu vadzinge mabasa vashandi hurumende ichiti vari kuridzusa vashandi mabasa akutorwa nemishini and the like. Ndo pakatanga kuwanda makorokoza. After 2000 tikuona namba ichi ikutofuta ichinzi getting worse. Saka hurumende ikasagadzirisa nyaya yeikonomi dambudziko remakurukoza harisi kuzopera zvekumhanya.
Vafarai Maguhu vange vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutumbi wegamba renyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dabengwa wakasvika munyika nezuro vari kutarisirwa kuzoradzikwa nemusi wemigovera kumusha kwavo kuNdava Zinduna. VaShepherd Nyoni vanove muzukuru wavaDabengwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutumbi wemufi uchaendeswa nechishanu kunhandare yeWhite City muBulawayo uko veruzhinji vachapiwa mukana wokuenekana negamba ravo. Vanhu vakaungana panhamba 36 Diamond Drive, Four Winds kuBulawayo.
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba chita maservices kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu tozoenda kuWhite City Stadium ndopatichava nememorial service yavo musi wechishanu. Taita memorial service muswe Saturday mangwanani tosimuka toenda kuNdava Zinduna ndo kwawacharadzikwa ikoko.
Vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vaya kunoradzikwa kuNdava Zinduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Vari kuenda kunoradzikwa kuNdava Zinduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndoda kunoradzikwa kuNdava Zinduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Avo vanga vari muzvikuru wegamba renyika vaDumiso Dabengwa vaShepherd Nyoni vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, takatarisa kuti dzimwe nyika dzinokudza magamba adzo nenzira dzakasiyana-siyana, kazhinji dzisingavaisi panzvimbo imwe chete. Tapedzisa hurukuru yedu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoe Mabhenge kuti vatudze kuti iyo Heroes Acre ine basa here.
Ichi tingati chisarudzo zvacho chenyika yeZimbabwe, asi chakatokosha chaicho chaicho inhau yekuti munhu aifanira kungonzi kana achinge ashaya aine mabasa ake akanaka aizikanwa nawo ongotaurwa iye kunzi uyu tamupa ruremekedzo rwegamba ozorora zvake kwaanozorora. Dzimwe dzenguvawo zvakareva hwandenyayani kana kuti ndingopinzawo ipapa inyaya yekuti kunyangwe ipo chaipo pakusarudza magamba enyika zvakadai zvakakosha kuti tichiziva kuti sezvo taana makore makumi mana nyika yaona kuzvitonga kuzere, zvashanduka zvawanda. Magamba enyika havasisiri vanhu vega vakangorwira hondo yerusununguko, nekuti pavakarwa pacho iko zvino kwati vane munhu ane makore makumi mana. Zvinhu zvasanduka munyika, zviri kuitika munyika, zviri kuita kuti nyika ibudirire. Zvasiyanawo nezvimwe zvakafanana nezvakaitika kuna 1969 and 1970.
Ko, zvizvarwa zveZimbabwe zvakararama upenyu hwakabata vazhinji mune zvakanaka, zvakararama upenyu hwakasimudzira nyika, tingazvikudza sei nenzira ine huremu uye isina mutauro?
Zvainakira nyika kudai pakaumbwa komiti kana kuti bato ratinenge tichiti isusu, pakange pashaika munhu zviyaizvi anozikanwa ane mukurumbira. Vamwe vacho vanenge vari mukomiti vanenge vachiita kana zvekumanya kana zvamasports, vamwe vanenge vachiita zvemumhanzi, vanenge vachiita zvematongerwo enyika, vamwe vanenge vari kana magweta, vamwe vanenge vachiita zveupfumi hwenyika. Ari mazimbabwenzi anoremekedzwa, vogara vagara kudaro votarisa vachiongorora kwakabva munhu paanga ari nezvaakaita mukati meupenyu nemukati menyika, obva anzi nevanhu vatenge tichiti vari independent kana kuti vane maonero asina kwaakarerekera, obva vamuti uyu igamba renyika uyu. Kwaanozoradzikwa hakunei hako, asi hatingati isusu nekuda kwekuti tine heroes yenyika yedu yakanaka chose inotovawo netomb of the unknown soldier, hatingati ngaiparadzwe, ngairambe iriko, nekuti inational heritage inobatsira kuti vana nevamwe vange vachionawo vachiziva kuti nyika yakabvepi, yakarwirwa sei. Nekuti ipapo hapangoradzikwi magamba chete chete, ukapindapo unoonawo zvimwe zvinokuudza kuti nyika yakabva kupi ichirwirwa sei. Zvatinoti zvinoramba zviripo, asi tongozoramba chitarisokawo kuti nyika yafambira mberi, magamba awanda asisiri ehondo yerusununguko chete chete, awanda munyika magamba.
Vajoi Mabhenge vari parunare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chatinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi tiri kutarisa sarudzo dzeCongress yebato rinopikisa reMDC uye zvatinoreva kune remangwana renyika, tichikurukura nyaya iyi nevechidiki vebato iri vakabudirira kuCongress. Takaonawo zvekare mumwe wechidiki ane mukurumbira ari chizvarwa chekuUganda vaBobby Wine, anova nhengo yeparamende uye ari muimbi, ari munyarikani pagungano reMDC iri, vachikurudzira vatungamiriri venyika dzemuAfrica kuti vatange kupa vechidiki mukana wekuwana zvigaro zvoutungamiri. Tipeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatichange tichikurukura muchirongwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yevanhu vapfumbamwe vakafira mumugodhi weJambo kumaZoe neSvondo. MuNewZimbabwe mune nyaya yokudzinga basa vanhu vanopfuura zana kwaitwa nekambani yeGreen Fuels yekuSumbanje. Zvinonzi vanhu ava havana kupiwa chiziviso chekumiswa basa uye havana kupiwa mari yavo yese. MuDaily News nyaya iri kunetsa ndeyechizvarwa chekuAmerica vaRandolph Sims, avo vanozikamwa nezita rekuti Coltrane Chimurenga, vaitsigira zvikuru bato reZANU-PF asi vakashaya svondo rapera, kuchinzi vakasiya vati vanoda kuchengeterwa mukati meZimbabwe ruins. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Sei paStudio 7 kumatanonoka. Ndinodawo kungopawo zvangu. Ini zita rangu ndinonzi Nenyasha Kevin to South Africa. Ndinodawo kungopawo maonero angu pavanhu vanotaura. Ndinoteerera zvirongwa zvenyu zvemakuseni nguva zhinji. Ndinonzwa vanhu vachipa pfungwa dzavo vachiti dei vamunangagwa vapa vachamisa vatongi. Aiwa, vanhu ngavarege kutaura vachiti vachamisa, vamunangagwa ngape vachamisa. Asi kuti vanhu ngavatokurudzira kuti vachamisa vaite nhaurirano, nekuti hazvigoni kuti vamunanga vape vachamisa, nekuti vezeki vakati vamunangagwa ndivo vahwina. Saka hazvigoni kuti nyika ingonzi kwanzi yatomuka yapiwa yavachamisa. Izvo ndozvisingapi zvakaitika. Asi kuti vanhu ngatitokurudzirai vanhu vachamisa kuti vaite nhaurirano navamunangagwa. Ndatenda zvangu.
Studio 7 Mamuka sei, tinoda kukorokotedza machinja atora zvigaro. Tinoda kukorokotedza vese vapiwa zvigaro. Tinovakurudzira kuti vashande nevamwe zvakanaka. Musangano ndewevanhu, musangano hausi wemunhu personally, but ndewevanhu veZimbabwe. Ngatishandidzane zvakanaka. I'm so happy. Tikorokotedza vabiti vanove yamaikore vanakota kuti vanahuende. Tinotenda zvikuru mara kuitire zvakanaka, muwe strong team, mushande nemukomana zvakanaka. I'm so happy. Vakomichi vari kurikomenda, vari kufara, vari kuti handigoni kusiya chikomana chiri chega. That's the spirit. Ndo spirit yatinoda, spirit yekubatana yakanaka kudaro.
Makasimba here vanotaura wari pastudio 7 hama dzese dzemunyika. Ndine urombo nematambudziko kurasikirwa nababa wedu kamba redu. Inini handiri kubotswana ndoiti patris handina manzwa akawandisa. Chandikuda kungotaurawo ndechekuti semunhu akanga ari gamba rinozivikanwa kuti igamba hombe, sekuti kutonzwawo mahistiri atiri vana vaduku, asi pawakatobva baba wakuroratidza kuti kure chaizvo chaizvo, kuti munhu uya uyo anotoremekedzeka, anotochengetedzwa. Saka vanhu vataura zvakawandisa vachitaura kuti wangadai wakangokwidzwa ndegeyo wakauya street, asi anopiefu yaakunyepera kunge iri kuda kuenda kundobatsira. Kubatsira kwayo hakuna zvakuchabatsira, because kana ranga riri gamba raizokwidzwa seiko mundege inotakura zvinhu uchitadza kungokwidzwa mundege yavo wega? Plazi kana riri gamba tinoziva kuti gamba rinotochengetedzwa, rinenge ritori nekunhuhwemasoja. Saka masoja akaenda kundotora baba wedu awa kuSouth Africa, vachizokwira vachiuya kuno, kuvaiuya vachiti wakagadha chii, nekuti totoziva kuti gamba guru rakaita seiro rinenge rakatogadhwa. Saka ivo wakauya vachiti wakagadha chii, kana wakawasiya ivo vachiuya kuno wangu vachiti wakaenda kundotorani? Ndomubvunzo wangu chete, ndinoda kuti ndizive zvangu. Aita henyu Studio 7, aita henyu dzinorombo nemhuri yeZimbabwe yese, ngaticheme tine tariro. Tenda.
Kwaziva yevashamarari veStudio 7, tinoda kumumhoresa ndichiti munofara here vana Jonga nana Blessing pamwe chete navana Hwande. Tinoda kumutenda nemashoko amunotipa everyday, muchitizivisa zvinenge zvichiitika munyika. Tinoda kuzvitenda izvozvo, tichitenda avo vanhu vakaenda kucongress kugweru uku. Aiwa, tinoda kutenda nezvakabude zvatiri kungonzwa kuti hanzi zvakamira so, zvakamira so. Tinozvitenda izvozvo. Neavo vakadyiwa, musaure mwoyo, ndiye kongresi yacho iyi, ndiyo democratic yacho inotaurwa. Saka ndoda kuzvitenda, ndatenda hangu ndini uyu mukoma Kona Maraweni.
Magadi nenyi mushamarari nemi mose vatereri veStudio 7. Rangu zita ndini Werason, ndinogara muMafikeng muno muSouth Africa. Panhauriro yano yamataura kuti tingavaka sei nyika yedu yeZimbabwe, ini maonero angu ndoona kunge zvinhu zvingori simple hazvo, sekutaura kwavakaita kuti you not work but it work simple. Kungobvisa iro garwe riri patsoni iro riyayo nehurumende yayo yose, cabinet yose yeZANU-PF inongoda kungobviswa. Kweisaka vechidiki vachiri kutemwa dzinobvinza. Pane kuti tirambe tichingodhonzerana nemadhara vachitungamirira, hapana chava kuziva madhara aya. Problem ndeyekuti vanoda kutonga nepfuti pasingadiwe pfuti, vanoshandisa simba pasingadiwe simba, panoda njere. Saka hapana kwati ndichende. Munangagwa nevamwe vake ndavangosiya chigaro chaichiya, because havazivi kuti chigaro chaichiya chakamira sei. Ndo maonero angu inini. But kwezita yamatare yemagetsi yandanzwa ichitaurwa yemagetsi yaya, hakuna zvinhu zvokuti vanhu vanofuma makungwanani vadzimira vanhu magetsi voenda kumaindastri kuti ndavashandisei magetsi esola. Makazviona kupi imimi? muzvina kambani wacho anga agadzira nguva yekuti akwanise kuinstola mama solar power. Zvimwe zvinhu zvinoitwa muZimbabwe nevanhu ava vari kushandiswa nezanupf vanhu vekumagetsi ava ngavaite brands avo dzinyatsokudhonza chaizvo chaizvo.
Makadiko vateereri vestudio 7 vana jonga uko, ndinoda kungotaura zvangu mbichana pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kusungwa kuri kuitwa vanhu uko vanomirira zvekodzero zvevanhu izvi ndobuda nemasanctions ikoko. Chavanosungira vanhu chii? Vati munangarwa wai asina njere kudaro. Apa unozviti munhu wakangwara? Kungwara kwacho ndokupi? Chavanosungira vanhu chii? Vanhu vasina kana mhosva yavamutadzira. Baba vanga vachenjerera. Ngavachenjerere zvavari kuita. Zvavari kuita izvi zvinovadzokera mangwana izvi. Zveshuwa, because zvaari kuita izvi hazvina kana kunaka kana kururama. Iye chanongorisha panongonzi hurumende inopidigurwa. Hurumende inopidigurwa. Inopidigurwa nani? Ngasati iye zvakapidigura yamugabe kuti naye uchapidigurwa. Haiwa.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye mowedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Brazil inoti vasungwa makumi mana nevaviri vakaurawa mumajeri matatu emunyika iyi zuva rimwe chete mushure mevasungwa gumi nevashanu vafa mukurwisana mune rimwe jere rechina. Vakuru vemajere aya vanoti vasungwa vese vairatidza kunge vakaita zvekudzipwa. Mutungamiriri weMalawi vaPeter Mutharika vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika kuti vatonge kwetemu yechipiri. Nengo dzebato reZANU-PF mudunhu reAmerica nemugovera dzakabatana nenengo dzakasangana dzemasangano emuAmerica reDecember 12th Movement mukuratidzira kwadzakaita muWashington DC dzichiti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Sachigaro veZANU-PF muAmerica vaFrank Guni vanoti vakatora danho kuyeuchidza hurumende yeAmerica kuti zvayakaita zvokudzika zvirango izvi zviri kunze kwemutemo wepasi rose. Vaguni vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru upenyu hwevanhu muZimbabwe, asi hurumende yeAmerica inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti zvakanangana nevamwe vakuru muhurumende muZANU-PF. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kurakidzira kwedu kwakafamba zvakanaka chaizvo. Takaita vanhu vakawanda vakauya vakawandisa vachiuya kuzobatana nesu patairatidzira tichitaurira hurumende yekuno kuAmerica kuti vabvise zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu kana kuti maeconomic sanctions. Ndiko iko kutanga kwenguva yakareba tichibatana neshamwari dzedu vekuno kuAmerica kuti zvirango izvi zvibvisirwe Zimbabwe, nekuti Zimbabwe iri kuzadzikisa izvo zvinodiwa kuti zvirango zvibviswe. Saka taakuda kuti kunoo kutange kuita movement yokubvisa masanctions iwayaya.
Zvii zvamakaita kuti kunge kuchisvika kune vakaisa zvirango?
Takaita zvinhu zvakati wandei. Ndikati pakutanga kwemwedzi uno takaendesa petition kana kuti chichemo chatakaendesa kucongress kuburikidza neCongressional Black Caucus. Makurukota edare rekuno kuAmerica rechitema takadzokorera zvakare musi wemugovera unoyu tichiunza zvekare chimwe chemo chechipiri kuburikidza naivo zvekare Congressional Black Caucus. Vatungamiriri vedare rekuno remakurukota kana kuti recongress vechitema, tikaendawo zvakare kuwhite house kumuzinda wapurezidendi wemuno muAmerica tichirakidzira kutaura kuti nyaya iyi nyaya yakakosha yavanofanira kuteedzera kuti zvirango zvibviswe. takaita kuungana kumuseum yevanhu vatema yemuno muAmerica tichibatsirwa neshamwari dzedu December 12 movement kuti tiise zvichemo izvi kumberi kwazvinoenda. Tikakutaura kwatiri kuita kudai izvozvizvi, gwaro redu rekukumbira kuti Congress itarise zvakare itange kukurukura nekubvisa kwemasanctions aya rakatambirwa necongress yemuno muAmerica. Zvinotaura kuti tichatanga kudedzwa kwemisangano tichigara pasi tichipawo umbowo hwekuti ndezvipi zviri kuitwa nezimbabwe kuzadzikisa zvinodiwa kuti zvirango zveupfumi zvakatengerwa nyika yedu zvibviswe.
Vakawandawo ndo nyaya hombe yavanotaura kuti Zimbabwe iri kungochema kuti zvirango, asi hainawo zvairi kuita kugadziridza zvacho zvakaitawo zvirango zvinge zvichiiswa. Zvii zvamuri kuitawo?
Hurumende yedu yeZimbabwe kumusha iri kuvandudza mitemo, ingava mitemo yaNaposa, kungava kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu aya anonzi mahuman rights, kubviswawo kwemimwe mitemo yanga ichiita sekuti inodzvanyirira mamwe marudzi kana vamwe vanhu. Tingataura kana ingava indigenous act yakabviswa. Iye zvinezvi posa neaipa dziri kuvandudzwa zvakare. Hurumende itsva iri kuyeva munangagwa yakaunza kodzero dzevanhu kuti vanhu varakidzire pavanoda, vataure zvavanoda, vanoda kutuka hurumende, vanoda kusoropodza vaite pachena vasina vanovambunyikidza. Ndo zvimwe zvatiri kuita izvozvo. Chimwe zvakare changa chiri chikuru ndechekuti sarudzo dzemunyika dzinofanira kuitwa pachena dzekerere. Munhu wese atipiwa mukana wakakwana. Tikatarisa sarudzo dzakapera dzegore rapfuura dza2018, isarudzo dzanga dziri pachena chaizvo. Hongu pane zvakazoitika sarudzo dzapera, asi sarudzo chaidzo dzakaitwa mugwara. Ndizvo zvimwe zvikuru zviri muzvirango zveupfumi zvakatengerwa maeconomic sanctions aya. Saka tiri kuzadzikisa zvakawanda chaizvo zvinodiwa neAmerica zvavakaitira zvirango izvi. Zvimwe zvanga zviri zveminda kuti mabhizinesmeni nevachena vanga vakatorerwa minda yavo nemabhizinesi yavo. Zvese izvo zvitanga kuzvigadzirisa sehurumende yeZimbabwe nemusangano weZANU-PF.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ezangai mopao mokozi. It means I'm the big boss Murozi Mukuru. Wega unuazia ma system yacho.
Wamuzo ere mukoma na bakoma na banomchena. Tongai moyo tewa na utaka taka SMS. Basika na muriko ere.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu vapfumbamwe vafa mune mumwe zvemugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumaZowe. Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa wakasvika munyika nezuro vachitarisirwa kuchengetwa nemusi wemugovera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisa.